1994, Pakistan in the International Conference on Population and Development, recalled Cairo from Egypt. Here in this year, the population and development
mungapa mienzaniso
vanhu vane mapopulation yekuti vanhu vachembera vakawandisa munyika dzavo vamwe vane nyaya yekuti nyika dzedu dzekuafrica vana vadiki ndo vakawanda saka munenge muchishanda sei munoprovida maservices sei kune vanhu vavo and country iyoyo ichazodevelopa sei kana tichiva nyaya dzeeconomics saka ndoo nyaya dzinotitariswa asi zvinenge zvitariswa futi kuti zvinobatsirana sei zvekuti nyika dzepasi panapo dzakabatana United Nations vakawirirana panyaya dzesustainable development goals saka by 2030 takawirirana kuti tinofanira kutraya kuachivha zvimwe zvinhu
asi sezvamunoonawo sesangano rinenge richitarisa nyaya dzemadzimai nevechidiki mungati muri kufarawo here seUnited Nations nezviri kuitika uye muri kuona nyika idzi dzichikwanisa here kuzadzikisa zviga izvi
kuona kwangu seUnited Nations Population Fund tinoona kuti tiri kuita zviri nani asi basa richiripo rakakura patiri kuita zviri nani ndezvekuti madzimai anga ari kufa vari kuedza kubereka vana vavashoma vari kuita vachitira vashoma noti tinoda kusvika kuti izogumira ya zero ndo chimwe saka zviri kuita nani asi tinoda kukumidza kuti tione kuti tingazvikasikire sei tozotarisa futi kuti madzimai nevasikana vaakupinda mumarelationship tinozvikwanisa sei kuti vagone kuwana nzira dzekuita family planning
ko tichitarisawo muzimbabwe zvinhu zvakamira sei
nyika fanzana na zimbabwe chinonyanya kunetsa ndechekuti tatakuona nyaya dzevana vachiroorwa vari vana zvaakukwira futi saka tichida kuona kuti tingazvishinge futi kuti vana vaende kuchikoro vasakumidze kuroorwa kana kuroora kuti vanyatsogona kuwanawo nguva yekunge vari vana vadiki vachinyatsopedza kuchikoro vozoonawo kugona kuwana mabasa ari nani
pane nyayawo yemhirizhonga mudzimba kana kuti gender based violence zviri kuita zviri nani here kana kuti dambudziko iri radzoka zvakare
zviri kuita nani but takaona pacovid kuti zvakatanga futi zvemhirizhonga mudzimba kuwana vana vachiroorwa vari vana vadiki pamwe zviri kubatana nekuti vanhu vari kushaya chekubata mudzimba mari iri kunetsa saka ndo zvinhu zvinenge zviri kukonzera kuti vana varoorwe vari vana vadiki and vana vachiita vana vachiri vana iye pachavo nyika panga zimbabwe tinotarisa futi nyaya yeHIV AIDS chiripo kuti hazvo atinoti maprevalent rates saka vanhu vari kubata chirwere vaakuita vashoma asi taida kuona zvaazero and vanacho chirwere vachivanga vari kunyatsozvichengeta vachitora mishonga dzavo vachionawo kuti havainfekte vamwe vanhu saka ndo chinhu chatinotarisira futi panyaya yeHIV AIDS